Sorry. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana hurumende yemuAfrica inotera kukosha kwevanhu vanotora nhau. MuAfrica mese muvanhu vanotora nhau vanoshungurudzwa chaizvo.
Nasi chitatu, Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau.
Hapana patakambohwa isu mudhumenachi uchapiwa masaga mashanu foteriza namasaga mashanu embeu yechitsoko kuti andobatsirikana kumunda kwake. Hatina kana kuti champawo chipandi chomunda chaanogona kurima, hatina.
Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kubata vashandi vemapazi ayo zvakaenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi chitatu, Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekusununguka kwevatori venhau mukuita basa ravo kana kuti World Press Freedom Day. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti inyika shoma dzinorumbidza basa rinoitwa nevatori venhau nekuti basa revatori venhau nderekuzivisa vanhu zvechokwadi. Muzvinafundo Mukasa vanoti nyika inokudza kodzero dzevanhu inoonekwa nemabatiro ainoita vatori venhau. Tavabvunza pamusoro pezuva ranhasi iri.
Zuva iri rakatangiswa nebato rinonzi UNESCO kusimbisa rusununguko rwevanotora nhau. Asi hapana hurumende yemuAfrica inotera kukosha kwevanhu vanotora nhau. MuAfrica mese muvanhu vanotora nhau vanoshungurudzwa chaizvo. Kune dzimwe nyika seSouth Africa neNigeria rusununguko rwuriko zvavo, asi harusi rusununguko rwakazara chaizvo. Kuzoya kuZimbabwe hakuna ba rusununguko rwevanotora nhau kuZimbabwe, hapana ba.
Tiri kuona zvakare pane ongororo yakaitwa svondo rino iri muno muAmerica inoratidza kuti vanhu vazhinji muAmerica vava kushora vatori venhau kana kuti midhia vachiti zvanzi ndiyo iri kuita kuti vanhu vasawirirana munyika. Sokuona kwenyu Professor Mukasa, vatori venhau vanokwanisa here kuchinja mafungiro enyika yose pamusoro pezvavanenge vachinyora
kuno kuAmerica? Zviya zvekuti vanhu havasa vakushora vanotora nhau, asi hapana zvavanoita. Vanongoshora zvavo, asi vatori venhau vanoshanda basa ravo, hapana anowanetsa kumahurumende yekuAmerica kana kuti kuma anonzi malocal governments, hapana anowashora. Munyika mese mese munhu wega niwega ane maruramiro ekufunga zvaanoda kuita. Asi kuno kuAmerica kana uchishoropodza vatori venhau hauchaindiba kunovarowa, hauchatumire mapurisa kunovatsunga. Aiyo, vanoshoropodza pane umwe vanoda wenhingire matunga vanotora nhau, asi ipfungwa pfungwa dzemunhu hadzifaniri kuti munhu achasungwe kana achungurudzwe ndonyaya iri kuno kuAmerica papana anoenda achinoshungurudza vatori venhau
chamungakurudzira vatori venhau vemuZimbabwe kuti vaite ndechipi Professor Mukasa
vanhu vanotora nhau vanokumbiriswa chaizvo kuti vataure chokwadi vanyore zvechokwadi zviri kuitika vatori venhau vemuZimbabwe vanokurudzirwa chaizvo kuti vanyore zvese zviri kuitika muZimbabwe zvakanaka nezvakashata kukaitwa chinhu chakanaka kuZimbabwe ngavanyore nazvo ngavazvinyore kukaita chinhu chakashata kuZimbabwe ngavanyore zvekare asi tinoziva zvinoitika kuti wakanyora zvinhu zvisingafadze hurumende iri ikokoko vamwe vanosungwa vachiiswa mujere saka ibasa riri dhenjarasi chaizvo kune vatori venhau kunyanya kuZimbabwe asi tinovakurudzira kuti sezvavakatora basa iroro wave wanonyora chokwadi ngekuti vanhu veZimbabwe vanoda kuziva chokwadi kana zvinhu zvakanaka kana zvinhu zvakashata ngavangonyora
vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7 gore rapera Zimbabwe yaive pachinhano chezana nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 138 panyika zana nemakumi mashanu nenomwe 158 dzakaongororwa gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuedza pose painogona kuti vatori venhau vashande vakasununguka rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanosanganisira madhumeni rinoti harisi kufara richiona vamwe vashandi vakaita sevarayiridzi vachipiwa zvinovabetsera pamihoro yavo sekubhadharirwa mari yevana vavo mari yechikoro asi vanoshanda mubazi rezvekurima pasina chavanopiwa munyori mukuru wesangano iri vazi vaishe Joe vanoti vashandi vebazi rezvekurima vashandi vehurumende sevamwe asi vari kutarisirwa pasi
tiri kuti isusu muministry of lands agriculture fisheries water and rural development tinongori vana vehurumende vakangofanana neministry of education vakafanana neministry of defense kana ministry of health but tiri kushushikana kuti vanhu vanenge vakatimiririra vachinge vachiita musangano nehurumende vari mugungano ratinoti isu NJNC rinenge richitarisa vashandi vehurumende vanotungamirira vashandiwo vehurumende vachitanaurirano nehurumende pamusoro pezvemihoro havazomborangariri kana kutarisa kuti kune vana vari muministry of lands agriculture vanodavo kuwana maallowances avo vanotaridzira kugona kwavo basa nemhemberero dzinenge dzichiitwa kuvakuru vedu pane mazuva mashoma shoma akapiwa mibayiro minista vedu Dr. Anxious Masuka naDr. John Basera permanent secretary wedu nemukuru wenyika zvoreva izvo kuti isusu sevana vari mubasi ravanotungamirira vakuru vanenge vapiwa mubayiro kana ivo vamuwana mubayiro uri kureva kuti wawanikwa kubva pasi nokuti isu tisu mafoot soldiers tisu tiri kuground tisu tiri kupuma dova richibuda ivo vachiwana kufamba wai vachizotikanganwa ivo vakuru vehurumende kuti tiriko nesuwo tinodawo maallowances ndozvatachema sezapta kuti aiwa vana vedu vari kushanda zvakanaka pasi apa mamembers edu ari kushanda zvakanaka pasi apa asi kana votariswa pamihoro havarangarirwi pamaallowances zviwanikwa zvinobva mukushanda kwavo havarangarirwi zvinotiita kuti tione kunge takaraswa nokuti ministry of education chaiyo inotaridza kuti yakatowanawo mihoro yakanga ichinzi teaching allowance asi iso hatina kana allowance yatinonzi takapiwawo saka tiri kuti hurumende iri kumbozvizivawo here kuti tiriko savadhumeni
Asi vajo tiri kunzwa nokuona kungoti vashandi vose vehurumende vari kuchema chema nenyaya imwe chete iyoyo yamuri kutaura. Mune ide here rekuti varairidzi vari kupiwa zvamusiri kupiwa kana kuti bazi revarairidzi rezvedzidzo riri kufevhewa kupfuura bazi renyu rezvekurima?
Ipapo nditori nechokwadi mukoma wande. Mukazviongorora pane pakatombotaurwa nehurumende kuti ichabatsira vana vatatu vevarairidzi nokuvabhadharira mari dzakanga dzatarwa dzemaschool fees avo. Izvozvo zvakadoitika, vamwe vakadowana kubatsirikana kubva ipapo. Asi hapana patakambohwa isu mudhume nachii, uchapiwa masaga mashanu foteriza namasaga mashanu embeu yechitsoko kuti andobatsirikana kumunda kwake. Hatina. Kana kuti champawo chipandi chomunda chaanogona kurima, hatina.
Saka imimi nesangano renyu vazhou moita sei nenyaya iyi? Pane danho ramunotora here pamusoro pazvezvi?
Takambokurukura isu toda kusvika pazororo reEaster. Iyeni ndimene ndichitaura nomukuru vaprofesa Paul Mavhima kuti tokumbirawo kukuonai vakataya tinoona naafter Easter. Saka hatina kuzoonana sitadonyora gwaro rinosvika kuhofisi kwavo kuti vangoyeuchidzavo vakuru vose vomuhurumende kuti nesuvo vadhumeni tidoriwo vana vanoshandira hurumende vanodavo kubatsigwa nokuonekwa semaboneke gwaanoekwa vamwe vose nesu tiri vana pamwe navamwe. Uyezve tidori netsamba yakamira muhofisi yasekretari wapemanandi sekretari vedu vaDr John Basera yavasati vapindura, yatakakumbira kuti tokumbirawo kukuonai, yatakangomirira mhinduro kubva kwavari hatina kugona kutombovaona. Saka mawa tichichema kudai.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazi vaishe zhou vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi vakanangana nenyaya dzemihoro, sezvo ichiziva kuti kushaya simba kwedhora remunyika nekudhura kwezvinhu kwasiya vakawanda vasina chekubata. Sangano reAmnesty International Zimbabwe rinoti ongororo yakaita inoratidza kuti vana vakawanda vezera rokuenda kuchikoro vari kutadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekuti havana magwaro ekuratidza kuti munhu iye ndiye ani uye ndewenyika ipi kana kuti stateless nechirungu. Mushandi wesangano reAmnesty International Zimbabwe Amai Lucy Chivasa vanoti hurumende yeZimbabwe iri kukundikana kuita zvayakavimbisa kana zvainotarisirwa kuita, kuve ichizadzikisa maringe nenyaya yekuti mwana wese ave muzvikoro pasina rusarura. Izvo zvavanoti zviri kumanikidza vana vanenge vasina magwaro awa kuti vasiyire chikoro panzira vachitadza kunyora bvunzo. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chakaita kuti tite ongororo netsvakurudzo panhau yestatelessness inyaya yokuti sangano reUNHCR ranga raburitsa iro mashoko ekuti kune vanhu vakawanda vasingazikanwi kuti vangani, vanova vasina kwekugara kana kuti vasingazikanwi kuti vakabva kunyika ipi, zvichireva kuti havasi vemuZimbabwe uro havana kwavakabva kunozikanwa kuti vakabvepi. Vanhu ava vainzi vanofungidzirwa kuti vangangova vari kuma300,000. Izvi zvakatipa kuti tite ongororo netsvakurudzo iyi kuti tione kuti vanhu vakadai variko here, uye kana variko ndeapi matambudziko avari kusangana nawo ane chekuita nenyaya yekodzero atingavati nechekuita nawo isusu wose Amnesty International. Saka ndizvo zvakatipa kuti tite ongororo netsvakurudzo iyi.
Sei muri kuti hurumende iri kukundikana?
Hurumende yedu yeZimbabwe iri kukundikana kuita zvayakavimbisa kana kuti zvainotarisirwa kuva ichizadzikisa maringe nenyaya yekuti mwana wese ave muzvikoro. Iri nhau yekuti kana munhu akange asina magwaro hazikanwi kuti ndiye ani, wekupi uye ane makore mangani. Zvakare chikoro hakusi chete kupinda muclassroom munhu odzidza. Chikoro zvinosanganisirawo mamwe maactivity anoitika kuchikoro ikoko, zvakasanganisirana kumhanya, kutamba bhora neimwe mibato yemaoko inoitwa kuchikoro ikoko inenge ichiitwa vanhu vakaiswa muzvikwata zvinoenderana nekuti munhu ane makore mangani. Izvozvo munhu anonga asina kwanisi kuzviita kana asina magwaro anozikanwa kuti iye ndiani uye ane makore mangani. Zvakare kuti munhu agare anyore zama nisheni rekupera kwegore rezimiseki kureva kuti grade 7, form 4 kana form 6, munhu anofanira kuva achizikanwa kuti ndiye ani, anobva kupi, kuitira kuti tizive kuti ndiye here munhu akagara ari kunyora zamanishoni iri. Saka kana pakange pasina magwaro iyayo, ongororo netsvakirudzo yatakaita inoratidza kuti vana vakawanda vari kugumira kuenda kuchikoro grade 7, vopedzisira vasingachakwanisi kunyora. Saka zvinhu zvinoita kuti vana vasaenderera kumberi nechikoro ndichocho chekuti havazikanwi kuti ndivanani, ndeve kupi, ane makore mangani, nekuda kwokuti gwaro rinoratidza kuti akazvarwa kupi, nani, uye gore ripi rinenge risipo. Ndosaka ongororo yedu netsvakiridzo takaipa iyo zita rekuti we are like stray animals.
Chii chinoita kuti munhu hanzi haana nyika yaanobva kana kuti aita stateless?
Chinoita kuti munhu agume akunzi ari stateless inhau yekuti kwaakabva haana mapepa ekwaakabva, kwaakauya haana mapepa ekwaakauya. Saka ongororo netsvakurudzo yedu takanga takaiita takatarisana nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiuya muno muZimbabwe kuzoita zvekutsvaga upoteri kunyika dzavo kuine hondo, uye vakanga vachibva vachiuya kuzoshanda mumafarms ari muno muZimbabwe vaibva kunyika dzakaita sana Malawi, Mozambique neZambia. Vagara kuno vanhu ivavo havana magwaro ekurakidza kwavakabva, ende vauya muno havana kuwana mukana wekuti vave futi nemagwaro. Saka kana zvakadaro, munhu anogona kupedzisira magwaro ekwaakabva asisina, uye magwaro emuno muZimbabwe macho zvakare asisina. Zvakare vayawo vakafa munguva yegukura hundi havana kuwanirwa madeath certificate nenyaya yekuti vanhu vaitya kuenda kunomhanara. Vamwe vaitya kuti vakabvunzwa kuti ndezvipi zvakaitika nhoroondo dzacho vanga vasingadi kuzikanwa, ende mitemo yaivapo nezvaiitika panguva iyoyo vanhu vanga vasingakwanisi kuti vaende vanotorera vadikani vavo madeath certificate. Saka vanhu vanozongogara vasina magwaro anoratidza kuti mai vake ndingana akafa panguva yegukura hundi, vobva vagara vasina magwaro iyayo kunyange zvavo nhoroondo yavo ichizikanwa nevavakidzani vavainavo.
Sesangano reAmnesty International Zimbabwe, zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
SeAmnesty International tatiri kukurudzira nyika yedu yeZimbabwe ndechekuti ngavaite kuti mutemo wemuno muZimbabwe uri kushandiswa weCitizenship Act ugadziriswe utitsepete nezvinotaurwa nebumbiro redu remutemo, kuti vanhu vanozikanwa kuti vakazvarirwa muno muZimbabwe nevabereki vakabva kune dzimwe nyika dziri muno muSadaki vapiwe yatinoti citizenship kana kuti vapiwe magwaro anoratidza kuti ndeve muno muZimbabwe kunyange zvazvo pasisina history yacho iyoyo kana magwaro anoratidza kwava.
Avo vanga vari mushandi wesangano reAmnesty International Zimbabwe, amai Lucy Chivasa, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti manyepo ekuti hurumende haisi kuzadzisa zvayakavimbisa panyaya yekuti mwana wese ange ari muchikoro.
Munoziva vaJonga, chinonyanyotishamisa kune vanonge vachizviti vari international uye vanoti kwai isusu toita maresearch, ndenge ndichimbonzwa inini kukatya madzika.
Munokatya madzika nei apa vandoro?
Kuti research dzinobva nechekupi chaizvo chaizvo? Isu sebazi reprimary nesecondary education titori nevana vatinodoziva kuti tikainda kuma borderline areas, mukainda kuma central kunana Chidodo, unosvika pachikoro chine vana 900. Vana 400 vanenge vachibva kuMozambique vachidzidza muno muZimbabwe. Ukainda kuGwanda South kuzasi kwanamanama, unoona chikoro chinenge chine vana vamwe 4-500, 200 vanenge vari vekuBotswana. Asi tichiramba tichivapa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Kwaizvo zviri kutaurwa neongororo iyi zvekuti muri kusiya vamwe?
Izvi zvavari kutaura zvekuti isusu tiri kuita kusiya umwe munhu nekusiya imwe nzvimbo. Zimbabwe iri kutotekeshera ichitopa dzidzo remhando yepamusorosoro nyangwe kune nyika dzakatikomberedza dzekuMozambique, Botswana, Zambia, South Africa, vanenge vachitongowana dzidzo yemhando yemamusoro-soro kubva kwatiri pachena, tisina kumbovatarisira kuti wazobva nekupi iwe wakadidi. Saka vanenge vachiswero kuti peshu-peshu vachiti vaita maresearch, vachiti vanozviti vari international, izvi zvimwe zvatifanira kuramba tichizviteerera, nekuti dzidzo yemhando yepamusoro-soro bazi redu riramba ichipa mwana wese pasina kana kushara.
Avo vange vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanokurudzira vanhu muZimbabwe kuti varambe zvokushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu. VaMalema vakataura izvi mushure mekutongerwa kugara mujeri kwakaitwa vaJacob Ngarivhume svondo rapera. VaNgarivhume vakatongerwa kugara mujeri kwemakore mana vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire mugore ra2020. MuNewsday makare, vaimbova gurukota rehurumende amai Petronella Kagonye vanonzi vapedza nguva yavo yavakatongerwa kupika mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuba zvunhu zvehurumende. Amai Kagonye vakatongerwa mwedzi 16 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuba malaptops aifanirwa kuendeswa kuzvikoro. MuZimlive.com mune nyaya pamusoro pekushaya kwaJustice Owen Tagu vedare repamusoro reHigh Court. Justice Tagu vanonzi vakashaya nezuro chipiri kuAvenues Clinic mushure mekurwara nechirwere cheisvo. MuNewZimbabwe.com mapurisa ekuSouth Africa anoti nemusi wemuvhuro akabata rori yakanga yakatakura fodya inokosha mamirioni makumi maviri emarands pakamiswa rori iyi muSouth Africa, apo mutyairi werori iyi akatiza achisiya rori yake. Fodya iyi yakanga yapinzwa muSouth Africa nepabhodha reBide Bridge. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikuda kutaurira kune vese maovheti kuti muna 2011-2012 makaenda muchindomacha mukofisi ya then finance minister Tendai Biti muchiti mari yati kupuwa $208 imari shoma, tikuda kuwedzerwa imwe mari. Nhasi unoyu most of you muri kupuwa ma 30,000 Zimbabwean bond dollars, $30,000, which is plus or minus $15, because rate is equal to 2,000 per black market. Makanyarara musikuenda kuofisi ya Mutuli Ncube kuti mundoti kuwedzera mari. Muri kuzviona here kuti muri kushandisiwa nevanhu vezano? Izvi gold mafia vari kupa mari vari kudya vega. Imi muri kupuwa $15 papension. What is that? Kana hurumende yeopposition yakakwanisa kukupai $280 papenjeni dzenyu pamwedzi yakabatana nezano, imagine kana CCC yapinda iri yega, munenge makora ma $500 to $600 papenjeni dzenyu imi. Nyika yadirwe shugai. Mukai, mukai maovheti eZimbabwe, endai ambovhotera chamisa CCC ipinde, nyika yadirwe shuga. Ndini maridza pajobhe.
Magadino shamaro studio 7 ndodombotera pamusoro peukasday yanga iri komuswa wane. Unozwa munhu achiti weukasday chipembera weukasday, apa munhu ari kuenda kurima, ari kuenda kuita peace job rokusakura chibage uku kumusha uku. Apa kunoku South Africa kunoku kwatiri kunoku, unozwa mufana ne 2020 kudzwa nanzi ndine mota dzangu 20 dzandoda kutengesa, unouya futi chikudzwa nanzi ndine mafleti angu avatoona chi. Takatona stendi kutaka mafleti angu mufana 22 ane 18 years anokudza zvinhu zvine musoro, kwete zvekundorima chibage. Inasana muzva mufana nemunhu muSouth Africa tikudza hanzi dokorima chibage. Uwe ndotenga prazi riro kuti samarodhi tinoda kuita zveresi. Zimbabwe hapana munongofunga chete pamberi nezanupii pamberi nezanupii. Katiregistre varume tivhote varume. Hai ndarwadziwa ngeZimbabwe yedu. Kunokwa hakuma nari kubudira hapana chidika. Ine mafriend akawanda akapana yo kawane zvinhu zvavo.
Studio 7 makadini ndakutaura masoko amusingade kunzwa. Ticharutonga tigotonga madhongi kusvika mere nyanga. Atibhiba pachigaro atibhi. Kundovhota tendandovhota edu asi atibhiba. Munonyepa imi. Mungarwadzika ngekuti kwatengwe ndege imwe chete basi. Dzichatotengwe dzakawanda ngemaminista ese achatengerwe ndege. Imi mucharamba muchingokura muchingowawata. Mari idzodzo ndo dzinobve kumapassport. Passport tinokutenda iwo sanitora mapassport ema120. Newo sarwo zvara. Mari yematenet tiri kukwidza tigone kutenga dzimwe ndege futi zvekare. Tira kutengere maMP mota dzemhando yepamusoro nemaminista mota dzemhando dzepamusoro. Imi tokupewo zvemakapera isizvi. Kuvhota kana kusavhota isu ATB. We are the army. We are the courts. We are the prison. So muchanoripota kunani izvi. Handiziba kuti muchanoripota ipiba. Chief Justice tinaye zvakare. Anodzigarira dzese kumberi kwenyu. Ndiana wamakambozwa zano ari mujeri. Ane zano makambozwa ari mujeri. Pirisika mupfumira aripi. Obadhia moyo aripi. Muchataura mugotaura mugotaura ndaenda.
Kwazivai pastudio 7 mangwanana kanaka. Chikumbiro changu chinoti vana veZimbabwe hatina kubatana. Apati wose anopikisa ona ngachikumbira kuti vabatane vose panguva inei vastrike against zano. Onai zviri kuita vakuru vemapato anopikisa, mose muchaperera mujeri. Hazvinei kuti uri webato ripi, but mose muchaperera mujeri muchisungwa njofarirwa towards my election. Maita chipatapata mukakurumidza mukastrike against zano, mose mobatana mostrikira zano. Manhu mose munopera nokufarirwa mumajeri. Ndicho chizivisa changu chandinacho izvo. Ngatiregei kukotsira, ngatiregei kuvata, ngatiregei kuvata. Vanhu vanovharikwa majeri vakaperera majeri. Ndatenda.
Makadii pastudio 7 apo wese mashamwarari wese. Makadii. Ndikurine nhau hangu ndege yakatengwa naMnangagwa iyo. Vanoda kubvunzwa vanhu veZANU-PF kuti vanoti vari pamasankisheni masankisheni ndivari kuvatadzisa kuita zvese. Ko 54 million yakabva kupi vanhu vari pamasankisheni kutenga ndege inodhura zvakadaro ndege yemunhu wani? Vasaide kunyepera kuti masankisheni vasaide kutiona ungati takapusa ba. Vanga tafadzwa mugwadu uyo, tafadzwa mugwadu uyo kwao. Patichatonga patichaenda panyanga patichaenda panyanga tafadzwa mugwadu anoda kuonekwa. Anoda kuonekwa. Namajistrate ari kutonga kwaskara anoda kuonekwa futi anoda kuonekwa. Ngatichenjerere vakomana ende kuoregister kuvhota. Tibvise chihurumende ichi kuvhota kuregister tondovhota. Tomirira mavhotsi edu. Ndiyo nyaya iripo chete.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi chitatu, Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuzvinunguka kwevatori venhau. Sangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti hurumende haisi kubata vashandi vemapazi ayo zvakaenzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.